manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vesadhaki vane hwaro hwavaidawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutoki hwechitetere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe.
Kana iri prince waikuwelokama maindependence, wewelokami because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti tione pateni yekubvisa mukana.
Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Kuno kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu, munga nemafunde ndozvitinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaipa, vakarimawo nyemba chitinyimwa zvakaipa zvakanyanya.
Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mbuera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSadak kubva kuna mambo Muswati vechitatu vekuSwaziland. Sadak iri kuita musangano wayo wepagore wesummit kuPretoria, South Africa musi wa19 kusvika musi wa20 mwedzi uno. VaZuma vari kutarisirwa kuti vabate nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanopikisa muZimbabwe vatotanga kuchema-chema vachiti havasi kufara nekubatwa kwemitemo yesarudzo uye kupindira kwavanoti kuri kuitira mauto munyaya dzezvesarudzo. Asi vaZuma vasati vabata nyaya yeZimbabwe iyi vanenge vakatarisanawo nedambudziko guru kunyika kwavo sezvo mazuva 10 musangano uyu usati waitwa. VaZuma vanenge vakatarisirwa kuti vange vachivhoterwa mudare kuti voramba vachitungamira here kana kuti kwete, apo vari kupomerwa mhosva yeuori mudare reparamende reSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vati vari kushanda nemamwe masangano kuti nyaya yeZimbabwe nedzimwe dziri kunetsa dzigadzirwe.
Musangano wakakosha zvikuru nekuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga, SADC yava kuitsa makore 25 gore rino yaumbwa kuVinduk kuNamibia mugore ra1992. Saka inguva yekucherechedza kuti ende ati matano akatorwa neutungamiri weSADC kusimudzira kodzero dzevanhu muchamhembe meAfrica yose zvayo. Chepiri ndechekuti Zimbabwe iri kuenda kusarudzo mugore rinouya. Dzimwe nyika dzakawanda dziri kupinda musarudzo gore rino kusanganisira Angola mwedzi uno waAugust, zvakarewo Democratic Republic of Congo. Saka vatungamiri veSADC vane hwaro hwavainawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutongi hwejechetere, dzerunyararo, dzisina mhirizhonga, zvakarewo pasina matambudziko atanga tichimboona ekuti mauto nevamwe vanopindira mune zvematongerwo enyika vachikonzera mhirizhonga. Saka zvinokosha zvikuru sei kuti gore rino iro riri tione kuti Zimbabwe yagadzirira kusvika papi inokwanisa kupindira musarudzo dzakanaka dzine runyararo gore rinouya.
Imi semasangano akazvimirira oga muri kuronga kuita sei kuona kuti nyaya yacho yeZimbabwe yapinzwa mugango?
Tine mitambo nemisangano yakati wandei yatichaita, zvakarewo kusanganisira kutaura neutungamiri weSADC chivaturirawo tsvakurudzo takaita tichivaonesa kuti matambudziko aripo ndeapi mukati meZimbabwe tichivanongedzerawo kuti onaika nyaya yekuti ndiana chatora masimba kubva kuna vamugabe mubato ravo rezanupf nemuhurumende inogona kuunza njodzi nekuti kuZimbabwe kune dambudziko rekuti utungamiri hwemauto vasori nemapurisa vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvinopikisana nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe saka zvinogona kuunza mhirizhonga nekuti mauto vanhu vane pfuti kana vakada kuti haivhiyiwi kana kuti inovhiyiwi kana kuti vakati tinotsigirangana zvisina kuringana zvinogona kukonzera zhowezha inokwanisa kuti chamhembe chese cheAfrica nyika dzese dzipinde mudambudziko nekuti kunenge korera pfuti
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington, D.C. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanoti zvakanaka kuti vanhu vapinde musarudzo vakazvimirira voga asi izvi zvinogona kupedzisirawo zvokanganisa kubudirira kwemapato anopikisa musarudzo kana zvinhu zvikasabatwa zvakanaka kunze kwemapato akawanda anopikisa zvematongerwo enyika ari kuumbwa munyika munewo vamwe vakawanda vari kudawo kukwikwidza musarudzo vakazvimirira mukuziya nyaya iyi tabata vaBiti.
Independent in a way some vote. Remember, a lot of our electoral system now generated the proportional vote. So my senator are electronic proportional vote. Those 70 members of parliament they're beyond 210 no electronic proportional vote. So it would be very foolish for the opposition and independents to lose that proportionality of that vote. So an independent standing purely independent to lose a proportional vote because there are other indirect elections that are based on the election of an MP. So I hope that at some stage we must converge so that at least the proportionality of that vote. But can any prince by we welcome our independence, we welcome it. Because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti ndiwe une patent yekubvisa mugabe. Kana ndirini zvangu, I would welcome every Zimbabwean to carry the cross. Because some of us have been carrying the cross for so many years.
Semapato anopikisa, mungati muaita zvakakwana here kuti pauye zvimwe zviri kuvandudzwa munana Zinera Menyu?
No, we've not done enough. Last year, tatambotanga mushe munana August, pataita kuti demonstration twetwe. The regime was shaking. I don't know why takastopa kuti demo itwetwe. But why batsira sere? We last had a proper demo. So it's a problem. We have to start mass action on the ground. I don't think as opposition we are taking advantage of my own goals. I was going to say ZANU-PF. Last week, I got fired my Mildred Sheer. Last week, I got passed the amendment number one to constitution. June is not what's around, but I think some of Zimbabwe is going to pass the stage. This is also. It's okay. Then my church, what are you going to do? This is a Mari. So we are demobilizing the people by our inertia and indifference.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSifelani Jabangwe. VaJabangwe vanoti sangano ravo riri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika. CZI iyo yange ichiita musangano wepagore kuVictoria Falls wakatanga nemusi wechitatu uchipera nemusi wechishanu nezuro inoti yakadaidza vemabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vazvionere pauzima kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzezvemabhizimisi. CZI yakatonyorera nawo zvibvumirano nevekuTurkey neIndia. Tabata vaJabangwe kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seConfederation of Zimbabwe Industries takataka kuumba hukama nemamwe maorganization akaita sedu ekune dzimwe nyika dzinodawo kuti dzinoita mainvestment semuno muZimbabwe. Dzatiri kutanga kusedzana dzezvizhinji pane yekuTurkey inonzi DEIC anoita zvekugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Wada kuona kuti pasenzero anoita makambani emunomo akamira sei. Tinova chinhu chinhu chatinotarisira kuti chichavapa yatinoti confidence pavachaona kuti kune makambani akati wandei makuru arikusenza ari muno achioperate kuitira kuti vapo vanodzokera kwavo iwo makambani vauya kana kuti vanonoudzawo vamwe kuti kuzimbabwe ndofunga kunenge kwatino kune kunosenzeka nemakambani ekuindia ndo imwe nyika yatiri kuita se yatiri kuti tishamwaridzane nayo iri kuunzawo makambani anobva kuwo kuindia saka tinoona kuti pamwe zvinhu zvekuti inokwanisa kudzokera kunzoku iri nyaya yakasiyana pane dzaimbonzwika kunzi kune makambani ekuzimbabwe kune chii
kunyika yeTurkey neIndia vari kunyanyotarisa mabhizimisi api chaizvo
ndingati zvakati wandei asi vakawanda vacho vanoda vanoita zvemachemicals nevanogadzira zvembatya tine vanoita zvematextiles vatoti matextiles aya vemachira vatarisawo zvekotoni donje ratinaro munomu vamwe vacho navanoita zvemagetsi vanowo zvatinoti makambani ari muma-energy sectors saka ndo vatingati ndo vamwe vanova vakauya asi kwave ikoko vane zvinoivi vanoitawo zvakangosiyana siyana zvekuti teititi isusu senyika yatinoti maminerals akawanda tiri kutarisira kuti dai takwanisa kuitawo makambani anoita se anouya achigadzira chatingati chese chatiri kutenga kuti totengeserwa kune dzimwe nyika zvakafanana nemakombiyuta zvakafanana nechi ndikangoti zvese chamunoti chatinoti chinhu chinogadzirwa nevanhu chinotengwawo nevamwe saka ndotarisiro yatiri kuita kuitira kuti zimbabwe iweyo nyika inosimukira nedanho rekuti tinenge tichikwanisa kugadzira products atinoti mamanufactured goods
tichitarisa nyaya yekukwezva vekunze kuti vatangewo mabhizimisi muzimbabwe zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekuti munyika munge muchiwanikwawo mari kana kuti yatingati ya foreign direct investment
zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika pavanouya ava vanouya nemari dzavanoti ndoda kuvaka kampani yakati mari iyi kana yauya haisi mari ichazobuda imari inenge yakutenderera iri muno mari irimo kumabhengi kumabhanga kwedu kuti vari muno kana mari yavako ikoko vakukwanisa kune kweretewo vachiita zvimwe zvakasiyana siyana chechipiri maindastry kana apo pane inonzi technology transfer inazovi panoita ruzivo rwatinotanga kuwana rwatanga tisina zvekuti taakutanga kugadzirawo zvimwe zvinhu kana tasingagadziri product maybe yakaita semakombiyuta panouya vabva vaita se toona aika zvitaane ruzivo izvozvo potanga kugadzirwa makombiyuta zvinobatsirawo kuti kana vamwe vanhu vanonga vakukwanisa kubva ikokoko vaakuno kutangawo makama navo anogadzirwa futi zvinhu zvakaita seizvozvo saka kuti tikwanise kusumuka nekukurumidza hatizomirira kuti isusu tega totanga kudzidza todzidzira tichigadzira zvedu tinenge taakuita sei taakuti inonzi leapfrog
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vasfeland jabangwe vari parunare kuvictoria falls muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navajoseph chinotimba vanomirira bhuye rawest mudare reparamende vari nhengo yezanu pf tatanga nengovabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munharaunda mavo
blessing ndiri kuda kutaura mumwe wezimbabwe especially vanhu vemupositions medu kuti nyaya dzechikafu mwari vakambotizwa mvura yakanaya asi sinzi yakanaya vanhu vasina zvinhu vanhu vakatanga kukamba zvinhu zvisati zvanatsooma saka chikafu tinacho chokusvika exactly kana muna nadhisemba kuzobvawo muna nadhisemba imomomo tinenge takuda rubatiro rumwe zvekare dhisemba january ipapa kuchizosvika sevanhu vanga vagara vasina chikafu chakawanda stereki makore akawanda kuchitsva ndo dambudziko ratakawana bekause takatanga kudya chikafu chichiri mumunda asi zviri nanhasi wemakore eyatakapfuura mazuva ese akapera
ko vamwe vaya vakwegura nevanoshaya muri kushandawo sei sezvo muchivamiririra
blessing izvozvi zvauri kutotaura izvozvi ndiri kutobva musangano wevakakwegura nevanoshaya noti kushayako kurima asi wotoonawo kuti munhu uyu aida kurima asi ngombe haana taenda nezvinhu zvakawanda chose zvatinotsvaga isiwana chinotimba yevanhu pakumbasha pavoko nechikafu zvikuru sei tiri kuenda zvekuminisiro fu social welfare tichinyora mazita evanhu ivavo kuti chidambudziko ravo riya ravaimbo nyora vanhu vachipuhwa mavivisetora kuti vanhu ivo varambe vachipuhwa
tichitarisawo tinombonzwa iyo panyaya yekupa vanhu chikafu nerubatsiro apa vamwe vanombochema chema kuti panomboitwa zvematongerwo enyika zviri kufamba sei mubwera menyu
handingatauri nenyaya yebhoera yese handichi mp webhoera yese ndiri mp webhoera sau asi kwangu kuno kumamdc mazanu pf ndinofunga zvokuti vachandivhotera vese nokuti vanoziva kuti chinoti mhando yevanhu handina rusaru rwaganda handinaye political forum kune vanhu iwewe unozozvizwa wega ikoko kuti tinotimba mahwani. Yaa, unokondizvira kuti tinotimba hwani inyaya yekuti handina political marriage yekuti aiwa ndiwe kuZANU-PF handidi vanhu vemuTC vese ndinovada. Ndosaka ndichiwimba kuti gore rinei vanondivhotera vese vese emuTC ZANU-PF hakuna asikandivhotere.
Saka tichitarisa muBuyera South vachinotimba ndezvipi zvinonyanya kurimwa nevanhu vemunharaunda menyu?
Kunomu kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu, mhunga nemafunde ndozvetinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaibva, vakarimawo nyemba chichinyimwa zvakaibva zvakanyanya zvekutoti izvozvizvi vanhu gore rino vakamboita mari. Ingori nyaya yekuti vanhu vari kutenga matsoto ari kutengera vanhu vedu zvinhu vanochitenga nokuda kwokuti vanhu vedu vanoda keshi. Hameno kuti matsoti keshi vanoiona kupi vachiya vachitenga. Saka vanhu vanenge vachida keshi vongotenga kwazvinhu zvavo nemari shomane. Tinovaudzawa kuti mira GMP itenge, vari kuti iri kunonoka. Saka vanhu vanozongoita havo kuti regai tingotenga nezvimari zvokumirwa izvozvo. Asi mazuva ano tadzidzisa vanhu vakazonzwisisa, vanhu vakaendesa zvinhu zvavo kuGMP uye GMP yacho iri kubhadhara $390 pa1 tani yemafunde, $390 pa1 tani yemhunga, $390 pa1 tani yerukwesa, $390 pachibake. Saka vanhu vaakutswa zvakakwana vakaendesa kuGMP. GMP iri kuisa zvinhu zvayo mumaiko keshi mavo.
Avo vanga vari vaJoseph Chinotimba vanomirira Buyera South mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Mavelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chichangobva kupera muWashington. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakaona sei chirongwa ichi.
Ini ndinoitirwa nyaradzo nongo nhema, ndinobva kumasvingo kubikita asi mazuva ano ndava kugara Marare. Chirongwa cheYali chakandifambira zvakanaka zvokuti for the past 6 weeks tatanga tiri kuno ndanga ndichidzidza zvakawanda. As a performing artist kunoku kuAmerica ndokumusha kwayo performing artist. Saka takava nekutaura nevanhu vakasiyana-siyana vane experience in the field, zvakava zvakandibatsirawo kuti ndive neruzivo rwakawanda rwandichadzokera kundobatsirawo vari kumba.
Muri iko kuno manga muri kupi chaiko uyezve zvizvi zvaungati wakadzidza?
Ndanga ndiri University of San Diego. Dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderekuti hatisati takwanisa kuprofessionalize industry yedu. Hatisati tava kukwanisa kuti tishandise matarenda edu kuti chive chiraramo chedu. Kuye kuno kwandakaita ndakakwanisa kudzidza kuti ivo vanomboita mari yacho vanoita mari sei vachikwanisa kushandisa matarenda avo. Saka ndakava nekusangana nevanhu vakasiyana-siyana vanoita nezvemitambo, vanoita zvekutamba, vanoita zvekuacta, vanoita zvekunyora kuti vanozvikwanisa sei kuti vakwanise kuva nechiraramo vachishandisa matarenda avo.
Iwe waakudzokera kumusha zvizvo uchanopa kurovamwe vanoita mabasa iwaya auri kuita?
Chekutanga kudzidzisa vanhu kukoshesa tarenda ravo, nekuti hapana mumwe munhu anogona kuriita kudarika munhu ari kuriita. Saka uyu mukana wekuti kana waona tarenda rako, havasi munhu wese anogona kutamba zvechinyakare, asi munhu wese anogona kutamba hip hop, havasi munhu wese anogona kutamba afrofusion. Saka iwewe kana waiwana, shandisa iwoyo mukana iwoyo, nekuti vanhu vakawanda vanoda entertainment. Tine population yevanhu vakawanda vanenge vachiona materevision kuZimbabwe. Saka tikakwanisa kushandisa mukana iwoyo wekuti oredi tarenda rangu kuri ndoita sei, woshingirira pariri, worikoshesa, zvinova izvo zvinoita kuti ukwanise kuzova nechiraramo mukushandisa tarenda rako. Here
tinoona apa zuva rakayanzi ro Yali is got talent kana kuti Yali talent night, takaona muchitamba imi nevamwe venyu kuchiimbo chasoma mutukudzi angasa. Chimbotisana kungiro ipapo kuti atambirwa sei?
Ndini seoma ndagara ndinomufarira zvangu, tinowirirana pano neapo, and chimbo chake chinonzi angasa chakandinakidza zvokuti. Saka pakugadzira Fellows got talent, inini ndinga ndiri mutungamiriri wevanhu vekuUniversity of San Diego. Saka ndakadawo kuti culture yedu ye Zimbabwe inge yaka representwao. Saka ndakatsvaka chimbo chinoti itira chaikwanisa kubuditsa uAfricanness wedu. Ndakabva ndanonga hangasa inova yaya soma mutukudzi. And musi wacho zvinhu zvakabudirira chaizvo zvokuti takafara and vanhu vakaradza kufara.
Tombotarisa zvedu kuti mava kudzokera kumusha. Zvii zvamungati imimi muchingoti svikei kumusha ndo zvamudonyatsonadziridza.
Sekutaura kwandaita hatisati tasvika pachidanho munyika yedu yekuti tirenge tichikwanisa kushandisa matarenda edu kuti tikwanise kurana mukubva maari. Inyaya yekuti hatisati takwanisa kuzvitsigira isu pachedu sevanhu vanorarama nematarenda kuti tikwanise kusimukira tive tinosimudzirana. Hatisati tasvika pachidanho chekuti tinoda kuramba tichidzidza kuti togadzira sei matarenda edu kuti ave anokwanisa kuzoenda pamainternational standards. Senge kuuya kunoku exposure yekuti munhu anombouya achimbobuda kunze kwenyika ovhurika njere odzokera ondowanawo ondodzidzisawo vamwe. Seizvozvo pandoenda ndechovadzidzisa kuti tinodawo kuti tive tinodzidzisana tiwane mukana titsvake mukana yekumbo buda kuzve tione kuti vamwe vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei. Tinowanawo mamwe manew ideas nekuti art iri dynamic. Art inoda inspiration from all over. Saka tikaramba tiri pachinzvimbo chimwe chete pfungwa dzedu dzinorambawo dziri panzvimbo imwe chetewo hadzivhuriki hatikwanisi kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana. Ndoda kuti ndikwanise kuva ndinotsvaka mikana yakaita kunge uyu wekuti tiwanewo maartist anenge achiuya kunze kuodzidza pano neapa. Ndinoshandira organization inonzi Jibilika. Ndiri director weorganization inonzi Jibilika. Jibilika Dance Trust.
Vanenge vachida kuuyawo ikoko kuJibilika vanokuwana ikupi uyezve tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Vanoda kutiona kuJibilika tiri mutown Marare Sato Center kona First Street and Jason Chinamano pabatana gardens pamezzanine floor. And tine festival yedu iri kumusa 18 na 19 Jibilika Dance Festival. Tinokoka imese kuti muuye nhoroondo yeupenyu hwangu indaka ndakazvagwa kubikita ndakazvagwa pasi kuvaira hospital. Ndikamboti gare gare kumaini mai vangu vanga vari nurse kumaini kubikita muna Ross. Ndava grade 3 ndobva ndaenda kumaguru weprimary school kusirivhera ikoko food. Tinokuti kusirivhera isvanhu veko vamwana kuti kusuvaira but isto kuti kusirivhera. Ndobva ndazoti form 1 to form 6 pasirivhera zvakare ndakahoenda kwarare ne university ndakuenda kuuse it daikwa kune university of suvaira futi ndinofunga ndaifa ndaiwanikwa ndiriko futi but takazoenda kwarare kuti tikwanise kuzoenderera mberi nezvidzidzo.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 25 kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa. Sangano iri mukucherechedza kusvitsa kwaro makore 25 rakaita zvirongwa zvinoumba kuyanana muvanhu zvakafanana nemitambo yenhabvu uyewo kutsvaira munzvimbo dzinogara veruzhinji. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Tinotenda nekusangana pamhepo kwazvaiti.
VaMachisa, tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rine zvirongwa zvariri kuita. Mungatiudza pamusoro pezvirongwa izvi?
Chokutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe Human Rights Association Zim Rights yasvika makore anokwana kuita 25 kubva payakatangiswa muna 1992. Zvinoreva izvo kuti tiri kupembera yatingati isusu Silver Jubilee yedu tichiratidza kuti aiwa tine shuviro yekuti mhuri yeZimbabwe igare murunyararo ichichengeta kodzero. Ndo saka muri kuona tichiita dishi rekuita mitambo yakasiyana siyana pamwe chete nekubatawo mitsvairo tichizama kuchenesa nzvimbo. Kupikira pera takanga tiri kuBulawayo tine matimu akawanda kusanganisira mapolitical parties ese zvavo vana ZANUPF vana MTC NTC PDP dzese dzanga dziripo tichizama kukurudzira kuti ngatigarisane titambe tese tijairirane kuitira kuti patinoenda pasarudzo apa tizive kuti kodzero dzevanhu dzinofanira kucherekedzwa.
Saka zvazviri zvirongwa zvekungoita zuva rimwe chete here muchicherechedza makore makumi maviri nemashanu aya, kana kuti zvirongwa zvamuchaita kusvika sarudzo dzaitwa?
Zvirongwa zvatiri kuita kusvika sarudzo dzaitiwa gore rinotevera. Asi regai nditaurire mhuri yeZimbabwe, kana tichipi zvirongwa zvekuti vanhu vagare vanzwisisane, vayanane, vachengetedze kana vati varemekedze mafungiro akasiyana evamwe vanenge vakavakidzana navo, hazvirevi kuti zvinongofanira kutanga nekuperera mumitambo yedu. Ngazvipinde mumba, ngazvipinde muvillage, ngazvipinde muwadi, zvopinda mudistrict. Isu mumba tikaziva kuti baba vanokwanisa kuremekedza mafungiro akasiyana evana. Havavaurayi, havavarovi, havaregi kuvapfekedza nemhaka yekuti vane mafungiro avo. Izvozvo zvikatanga mumba, zvinoenda padistrict, zvoenda muwadi.
Mataura imi kuti muri kuubatanidzawo wemapato ose ezvematongerwo enyika, zviri kutambirwa sei izvi?
Zvakatambirwa zvakakura zvikuru kwatanga tiri kuMatebeleland fikirapera nekuMidlands kwaChiundura. Egai nditaure ndichiti chikonzero chekuti tiunganidze mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Tinoziva kuti ivo vanotungamira mapato kazhinji ndivo vanotuma vana kuti vanoita mhirizhonga. Mapoliticians tovapawo yambiro kuzimira isu tichiti aiwa chipembedzai runyararo. Kuhwina kana kudyiwa hazvirevi kuti vanhu vanofanira kurovana kana kutukana kana kupisirana dzimba.
Nguva zhinji vamachisa, vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuungana mumitambo nemabiko anenge achiitwa aya, asi kana yazivo nguva yesarudzo vobatirana makano, munokwanisa here kunge muchizozvimisa izvozvo?
Tinokurudzira kuti zvisavepo. Tinokurudzirawo nedzidziso dzatinenge tichiita, macivic education atinenge tichiitawo, kuti zvisavepo. Ibasa remapurisa kuti vachengetedze runyararo. Tinoshuvira kuti rimwe zuva mapurisa edu achapa mucherechedzo sezvakamboitikawo kuti vamwe vanenge vasungwa voenda kumatare kana vaisa mutemo muhomwe mavo vanosungwa. Poitika chiratidzo chekuti munhu akaita mhirizhonga munzvimbo yedu anosungwa. Ngatiitei chiratidzo kana kuti example yekuti kana munhu aita mhirizhonga munharaunda anosungwa, opuwa mutongo wake. Asi ngatiregei kungonosunga nevasina kupara mhosva, tichivanenera mhosva.
Aiwa, tatenda zvikuru vamachisa kuwana nguva yekutaura nesu.
Maita murehwa, maita Zimbabwe, thank you.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai mwakwa Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa, regai timbonzwa kambo mamvemve kubva kuna Thomas Mapfumo. Nako kambo mamvemve kubva kuna Thomas Mapfumo, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC, vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe. Mutungamiri wePDP vaTendai Biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani muBuyera South. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei tsamba mbozha paVOA pastudio7@voanews.com. Anokonika nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduru ngokumazi kwami nokumazi njenge-NPP azange ethe siya kukhwalithini wathi siyakhokhela ikhwalithini wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Bena amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udala amadaba okhethwa abandas. Hayi, on and off akubadlali ukuthi ngekhethi khona manje kuqala kwenzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition njenge-NPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi kuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi NDCP lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hhayi asikavumelani, kusaxoxwa. Sinethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Mina njenge-NPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalifini apha lonke ibangelingena kukhwalifini lingene lisazi ukuthi kungenelwani, kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalifini singazisananga siphinde sibe sesixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi le iza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisani sodwa. So asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba. Kodwa asimanga ukukhampena, amaphathi wonke ayakhampena. Ikhwalithi ngingayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hayi kulesi sigaba kule ndawo lapho iphathi le yenza so so so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona kuvumelana into ezinjengazo lezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-NPP azange ethe siya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kuvumi kumele kuvunyelwane amaphathi wonke yona la kukhwalishini. Iyaza-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa edhi nevuma ukukhokhela kuvumelane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi esingabangisana ulumbano ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele kumanyanisa amaphathi kodwa uMduru njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke abayathendane kodwa hhayi yena kwakhe kazakhathe njalo lo wathi la emhlameni kazakakuthule.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khona lekuhamba kanti njalo njengoba siwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So ke le tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha?
Siyabonga baba. Amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Grand Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa iKFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhonweni emandebeleni abasuki bayixokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Babona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafo bembula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalaleli bakho.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona. Ngakho ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha apho siviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise. Okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination. I-vaccination siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane. So zikhona kama vaccination okufanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole. So ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination okufanele ukuthi bawathole.
Ukhona yipi imikhuhlane evame ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo?
Into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho esithi ngama tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially uma ukhangelele into ezifana nalezi zimvu lembuzi kwezo kusiba khona ke eminye imkhuhlane efana labo lambi skin, kube khona imkhuhlane efana labo kota ivo. Ngeminye ke imkhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezu kwalokho, ngoba utshani osobukhona manje egangeni, utshani lobo bungasela ukudla okuningi. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani-lani, okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza lubuthole ku-leak. So siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasifisithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befaka uurea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithola ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi. Zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise amalokhuzeni amasondo. So ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami. Kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu-between manje nabo October lapho ukudla okuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think it is lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo. Asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intingane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNgontunga Milinkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF. Sixoxa ngesigaba secholotsho. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo
Nkosi. Yi, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolotsho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Cholotsho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwonyaka lo odlule sikwedluleyo. Izulu linile sibili kodwa kunayeke ezulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala. Kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka. Laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijani. Kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi baphakathi bazaba phakathi kwendlala ngathi abatholanga lutho konabo. Ngokunjalo kodwa bese sikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu
baza balesikhathe esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe ukuthi amadamu amakhulu yala amadamu amanye asuka adabuka njengabo kudaliya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imifula yakhona leyana ethela kuyo seyagqibeleka kungayisiko lokhu amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi besiyadonda sili le minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu kwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni idizane indawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakosipepa nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathesa besebephisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyosiqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathe sebebhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe isikole senisane sechino njalo siyakhiwa isikole senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo esebekhona kade singaleso sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje babhotabhota ikakhulu ngengananzelela ensukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engike ngababona sibile abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so ukuthi asebeqalisile nje bayabhotabhota nje abantu phakathi kwezigaba bayafithikijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalele parliamente umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwabakhona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazikwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe etsholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse ngakho aluse kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-flats khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende kingakhona ukuthi abantu bazebezacela bawakhe ama-toilet kwakuinto njengakhona i-building yethilini yaliyana onke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminister u-MT uJonathan Moyo kade lwisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu oempo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo olungacaciyo hayi lokwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enti ngingakhangela okakathi ethi ngangikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngiyethana labantu isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge nxa sengifikile kilo angilicrossi ngakafiki loko angifuni ukwenza ingozi enjengaye naleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kuloasukuma sengisenza ngiyabe senza into eqondileyo ngoba ngiyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangi-elevetha sengiku-executive ye-province sengi-member ye-province yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi ngiaba lokunikana lo mbono lani bonga kakhulu abantu becholotho ngenhlelo ezikhona ziningi ihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eCholocho ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka kanjani. Sixoxalo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chini?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 per political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kutsho ukuthi sabe sile 110 women sesayenza iHarare. With those 10 women per party siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye amaprovinsi. Asikabi le program emqotho ukuthi iprovinsi elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane abekhona abayi-18 years and above. So esikwenza kathesi silama coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngapi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe-100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyo-register.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even me ezigabeni ez abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonoko. Uyabona ukuthi kathesi noma even khona kuyanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Ngeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents. And lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi siyihambisa njani, nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le-network Umbesithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma ka Samantha Mazibisa ingoma yohlobo lwegqom isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezulu kokuqatshwa kwezisebenzi ze KFC kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.